Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 18 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa. Report yakapiwa president ichokwadi here kuti vakapiwa final report. Ndo nyaya iripo here.
Nyanzvi mune zvemutemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vojekesa pamusoro penyaya yedelimitation report iyo yatsiridza munyika. Mutungamiri wenyika vaemazono Munangagwa vanosangana nemukuru wesangano reIOM vachironga hwaro hwekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoda kudzoka kumusha. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemwaka panguva iyo yePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwi aya anosimuka riini. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yegwaro rekutarwa kwematunhu kana kuti delimitation report yatsviriridza munyika vamwe vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutyora bumbiro remitemo nekusaburitsa kana kugazeta gwaro rekutarwa kwematunhu iri kunyange hazvo mazuva 14 akwana kubva zvavakasvitswa gwaro iri nasachigaro vezimbabwe electoral commission justice priscilla chigumba Asi kunyanga hazvo Justice Chigumba vakaudza vatori venhau kuti gwaro ravakasvitsa kumutungamiri wenyika iri ndiro rokupedzisira kana kuti final report vamwe muhurumende vari kupa mashoko anopikisana navo vachiti gwaro rakasvitswa kumutungamiri wenyika iri igwaro rakagadzurudzwa kana kuti revised report. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kana mukuru anoona nezvesarudzo muzeki vautoile Sly Gwana kuti tinzwe divi rezeki panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemitemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love Mo Madhuku vanoti kunze chete kwekunge zeki naJustice Chigumba vazivisa kuburikidza nezvinyorwa kuti vakasvitsa gwaro rekupedzisira kumutungamiri wenyika hapana mutemo unomanikidza vamunangagwa kuzivisa kana kugazeta gwaro iri kunyange mazuva 14 adarika. Ngatinzwe vachitsanangura.
Patakamira izvezvi munyika hapangazi zvinezvi vanhu vangatanga kuti president vakanganisa kana kuti havana kukanganisa. Pane chinhu chimwe chakakura chiri mubumbiro remutemo chatisati takuziva sevanhu vezimbabwe. Chinhu ichocho ndechekuti report yakapiwa president iyayo yaakufanira kunge yaitozi nevanhu ndo yavari kuti final report. Ichokwadi here kuti vakapiwa final report. Ndo nyaya iripo here. Nekuti pakaenda veelectoral commission Justice Chigumba vakabuda vakataura nevatori venhau vachiti tapa president report tiri kufunga kuti mazuva 14 14 days vanenge vaakugazeta zvichitaura kuti havapa final report. Asi ivo president havana kutaura vari ivo asi vaitaurirwa nevamiriri vanovamirira muhurumende vanonzi ndo vanotaura official vakamirira president. Vakataura kuti aiwa president havana kupiwa final report vapiwa inonzi revised preliminary report. Saka hatizoziva kuti chokwadi nechipi. Kana president vakapiwa final report ndopo vanofanira kunge izvozvizvi vaakubudisa mugovernment gazeti vaifanira kunge vabudisa mu. Saka munhu angabatsira nyika patakamira panapa izek Zimbabwe electoral commission chairperson yacho Justice Priscilla Chigumba vanofanira kuchibuda voenda kunyika yese votaura kuti ini daga mirira commission electoral commission yakapa president final report ndoti zvadi president yakadi vakakanganisa
asika professor Maduku justice Chigumba vakataura pavakapa president gwaro iri kuti ndo rekupedzisira ingadzi final report saka chimwe chavangadzoka vachitaura chii kana vakataura kare
zvauriita vaizvuti vakataura kusati zvihako kuti kutaura kuti kutaura kuti kutaura nevatori venhau wozvino zvauri kutaura pavaitaura nemajournalist kutaura kunyora bharo rinonzi pamutemo iko kutaura hatikatatomboona statement yavo pamwe yabuda kana mugovernment gazette yekuti muchirungu on such such a day the Zimbabwe Electoral Commission submitted its final report to the president. Hatina patakazviona izvi. Kana kunyorawo havo chinobuda kana zvoita advert mapepanhau zvekuti vangoitawo chanje yekuti ichibuda wasangana nemajournalist kokudai panga pasina majournalist vakabuda pastatus haasiwo anonzi kutaura ikoko havasati vataura ngavataure nezimbabwe electoral commission izvezvizvi bhora rese riri mumba nezimbabwe electoral commission kana isina kushinga kana kusimba kuti itaurire vanhu kuti aiwa takapa president final report uye president takavataura kuti takavapa final report hauvapi final report president usina kuti vataure kuti president iyi ndiyo final report iyi
saka iyo zimbabwe electoral commission professor Maduku inokwanisa here kuendeswa kumatare kuti ibude pachena kuti gwaro ravakapa mutungamiri wenyika nderipi
sere vanokwanisa kuendeswa kumatare ezimota vaivatara izvezvo even president vaizvipa matare but kuendeswa president kumatare president anongotaura kuti ndakapiwa revised final report handisati ndapiwa final report
vanga vari nyanzvi mune zvemutemo vachidzidzisa zvemutemo uye vachitungamira bato reNCA muzvinafundo Love More Maduku vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa kuEthiopia vasangana nhasi parutivi pemusangano uyu nemukuru wesangano reIOM vaAntonio Vitorino vachizeya kuti vangashanda pamwe sei mukugadzirira kubatsira zvisaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kudzokera kumusha pakupera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata tachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe pamwe chete nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumu Ziswanda kuti tinzwewo maonero avo.
Izvozvo hazvitishamisi nokuti tinoziva kubva kare nakare kuti IOM yanga yagara ichabatsira mamigrants ese ari kudzokera kuZimbabwe because takara tichishanda navo makore ese pane xenophobia kana vanhu vachidzokera kunyika dzakasiyana-siyana. Kana 2019 apa zvai pakataka xenophobia yakaoma tinoziva kuti vanhu vakanyamtoita basa rekubatsira kuti paonekwe mabhazi ekuti vanhu vadzokere kumusha chero kuvapa mastipendi yanga ari IOM. Saka izvozvo hapana zvinoshamisira pazviri nekuti hapana zvazvinokosta nyika kana kuti vamunangagwa kuti vataure neIOM nekuti vagara vachiziva kuti IOM ichagara ichazviita izvozvo.
Asi tichitarisawo matanho akutorwa nehurumende pari zvino imiwo sesangano riri kushanda kubatsira kuti vana vezimbabwe vari kudzokera kumusha vanga vachibatsirika munoti nokuti tinoona kuti kare vanhu vaimbonyunyuta kuti hurumende yezimbabwe haina zvairi kuita kubatsira taakuona yaakubatsira.
Aiwa chinometanisa kuti chatiri kudaidza rubatsiro ndechipi nekuti pane rubatsiro rwatinoziva kuti zvakaita seIOM nezvatakanzwa kuti aiwa tiri kuda kuwana information kuti vanhu varoda kudzokera vangani tigone kuvakota haruzi rubatsiro rwatakatarisira nechikonzero chekuti zvatakatarisa ndezvekuti vana vanodzokera kuzimbabwe vachapiwa nyika here kuti aiwa chigarai apa nokuti tinoziva kuti vazhinji vavo havana pekugara havana nyika yekugara vapiwa nyika vana vachasvika dzokera kuchikoro here nekuti vabereki vacho vanenge vasingasandi vachabatsirikana sei kuti vana vadzokere kuchikoro nenyaya dzemafees nekuti vabereki vanga vachienda muno musouth africa vachidzokera kuzimbabwe tinoziva kuti hakuna mabasa avainavo saka kana tichitaura negadziriro yekuti hurumende iri kuda kubatsira tinoda kuziva kuti pane vana vangani vachabva muzvikoro zvemusouth africa vachienda kuzimbabwe tingabatsire sei isusu sehurumende.
Sachigaro vesangano rinoshanda nezvizvaro zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumu Ziswanda vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. The Voice of America. Masangano anomirira vashandi anotire Zimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU neZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU akabatana akanyorera gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima tsamba yekuti vaburitse mihoro yavakavirirana kuti itambirwe nemushandi wepasi kumusangano weTripartite Negotiating Forum wakaitwa gore rapera kuVictoria Falls inove zana nemakumi mashano emadhora ekuAmerica kana kuti US$150. Mugwaro ravo masangano aya anoti haasi kuona gurukota riine chido chekuita izvi vachiti zviri kuita kuti vashandirwi vasatora matano sezvo zvisina kuiswa mumitemo. Masangano aya ari kukurudzirawo musangano weTNF kuti uitwe nechimbi chimbi uye kuti parongwe musangano wekuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Studio 7 yakatumira mibvunzo kuna muzvinafundo Mavhima asi pataenda pamhepo vanga vasati vatipindura. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenyas Chamuyarira.
Tsamba iyi tazoinyora mushure mekunge maGeneral Council edu yemasangano maviri anoti ZCTU neZFTU agara achitaura kuti hona izvinhu zvaoma muri kuramba makangonyarara. 150 yamakati makawirirana mulast TNF meeting haina kuimplementwa, vashandirwi havasi kubhadhara mari, vari kuti hapana enforcement. Saka isu nokuona kuti manje tiri nguva dzekutarisana nemaelections toita sei, bhikozi vashandi vanga vaida kutoenda kufull blown out strike picketing, vachipiketa maiti kata no regai titange tanyorera minister tivataurire.
Saka vashandi vari kumbotambira mari vachamiyarira pari zvino kana muchiti $150 iyi haina kunge yazogadzwa?
Vanhu vedu vari kutambira mari dzinonzwisa tsitsi vakandemire nenyika yese yeZimbabwe. Vanhu vari kupiwa mari mumaRTGS, vapiwa mari mumaRTGS. Muri kuzviona iko zvino kuti USD riri kuramba richiita muramba mhuri, nokuti munhu wese kuti azonyatsorarama agone kuenda kubasa nekudzoka achatoda maUSD.
Ko muzvinafundo Mavhima vakasapindura zvamunotarisira imi kuti paitwe musangano uyu munozotora matanho api?
Kana vakasapindura sevashandi tine two ways, tichatora government through the minister kucourt kuti vaitwe compelled vauye padrawing table tiite implement zvatakawirirana. That's option number one. Number two, vashandi they are also now galvanizing kuti vaende for a all out shutdown vachiratidza kunyunyuta kwavo. Isuo tichange tichinyora zvekare kunana ILO, kunana WAFTU, kunana ITU, kumasangano mamwe eseo anoita zvevashandi kuti vaonewo kuti ndo hondo yatave nayo muno.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZFTU vaKenya Chamuyarira vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavhilasi Mushanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavhilasi Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Constance Tabuka, chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muSouth Africa. Vachange vari kutaura nesu pamusoro pematambudziko ari kutarisana nemamwe madzimai vasina iwo mapepa ekuti varambe vari muSouth Africa.
Challenge yatiri kusangana nayo semadzimai inyaya yemari yeUIF yatinotorerwa musi tichishanda mudzimba kana kumarestaurant. Nyaya iyoyo inotinetsa zvikuru nekuti patinenge tichinzi basa rapera saizvi mabasa achipera kuno kuSouth Africa tinenge tichiti tinde kuclaima mari dzedu, mari dzacho dzinenge dzichinetsa nekuti vanenge vachitaura kuti vanoda mapepa. Mapepa acho nowanoti atakarejistara nawo uko kuhurumende ndiyo mapepa ane havamadi. But zvinotishamisa ndezvekuti semadzimai murungu wedu anenge atirejista nemapepa iwawo semapepa atinenge tichishandisa kuti tigone kushanda muno muSouth Africa. Saka isu semadzimai ndiyo challenge inotinetsa kuti tinenge tichishandira mahara makore nemakore, mari dzacho dzatinotorerwa every month dzinenge dzisingachabudi. Apa mari dzacho dzinenge dzichitogwa uchinzi mari dzeUIF. Saka zvinotinetsa kuti sei tichitorerwa mari iyoyo ine kana musi basa rapera unoshayiwa mari yacho. Saka tinoda kuti shuwa zvinhu zvingazvipere nekuti tashungurudzika mari dzacho tichidzitarisa tinenge tichiwana kuti mari dzakawanda.
Ngatitsananguriro kuti shuwiro yenyu ndeyei?
Shuwiro yandinayo ndiyo kuti varungu ngavatinzwisise tichikumbirawo kuti vasatitorera mari dzeUIF nekuti mari dzacho dziri kungotogwa kusina chinobuda pamberi. Saka ini ndiri mudzimai wandiri kuvaka kumusha, saka mari yacho yandiri kushandira muno muSouth Africa inenge iri shoma. Ndinoita zveku stoka hembe kuno mujoni ndichitengisa pamaweekend ane ndinenge ndisingashandi. Ndinotengisa hembe dzevana dzevakuru, saka nekumusha ndinoita ndichitumira dzimwe hembe kuti vari kumusha vanditengisire kuti mari dzacho dzigone kusangana vana vaende kuchikoro.
Mabasa api ari kunyanyobatwa nemadzimai imomo muSouth Africa vanobva kuZimbabwe?
Mabasa anenge tichishanda muno mabasa emudzimba, mabasa ekurestaurant ndiyo mabasa mazhinji ane madzimai ekumusha anokwanisa kumawana iwawo. Nekuti mamwe mabasa nangwe una mapepe kumusha ekuti waenda kuchikoro anenge achinetsa nekuti vanenge vachitarisira kuti kuno paripo vovo vakadzidza kufanana navo nesu. Saka ini ndaishuvira kuti madzimai vose vari kuno kujoni ngava nefungwa dzekuti mari dzatiri kushandira kuno ngatisanganise tichiitavo kuti tione chinobuda kumberi, chinobuda kumusha semadzimai. Ini ndinoshuvira kuti madzimai ose ari muno mujoni ngavashande vachifungawo nekumusha, tiite zvinobudirira kumusha because pamberi apo hatizivi kuti ramangwana ratibatira zvipi zvacho. Mangwana paunoenda kumba uve nachine unovata pamavoko unotarisawo kuti aiwa ndakagara kuSouth Africa makore nemakore kuna zvandashandira. Saka zvinoonekwa nangochinda kumusha samadzimai hapana anokuseka ine kuti unenge unazvo zvinoratidza kuti shuwa madzimai vaishanda kumusha vachiziva zvekuti kumusha ndikupi. Saka madzimai ari muno mujoni ngatitarise kwese kuno tinenge tichidavo zvatinoda but ngatitarisei kumusha ndiyo kwatafuira kuno kujoni. Ngatitarisei vana vedu, vana vedu vari kumusha ndiyo vakaita kuti tiuye muno mujoni nekuti tinenge tichishuvira future yevana vedu kuti ive future yakanaka, kuti mangwana vana vasizochema nesu kuti aiwa mama vaishanda kujoni bati kusina chavanotipira. Saka ngative madzimai anofunga nevabereki vedu kumba munhu tisangova vanhu vane tinonakidzwa nezvakanaka kuno kujoni nekuti kuno kujoni zviripo zvakanaka zvakawanda kupfeka kudya zvese zviripo. Saka ngative madzimai anofunga kumusha. Ndozvandoshuvira pana madzimai kuti madzimai kana tiri muno muSouth Africa ngatishande tichifunga kuti tavuya kuzotsvaga mari. Mari ndiyo yatavinga zvakawanda tinozviona edu bati chatakavinga kumari kuti vana vedu vave neramangwana. Kuno kujoni ndogara nemhuri yangu, ndinogara nababa nevana vangu vaviri vakomana vanopinda chikoro kuno kujoni. Kumusha ndinenge ndichitarisana na vamwe nevangu nevamunini batatu vachiri kuenda kuchikoro, ndivo vandinenge ndichitarisana navo ndichifunga nezvavo musi ndiri kuno kujoni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda marvelous. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu che our lives. Nhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi vechivanhu reZinata Sekuru Prince Mutandi Sibanda pamusoro pekuwandudzwa kunonzi kuri kuda kuitwa mitemo inobata mashandire evarapi vechivanhu pamwe nevarapi vechitendero.
Donzora torwa na minister Mamanguiro donzora kati na kei to kurudzira nyanya kuvarapi vedu tizvishwa ngavatori maresinesi mabasa avanhu ngavachiita tinoona riri donzora kanaka sei tinoritambira isusu sesangano reZinata kuti kana uri murapi iwane matsamba uzivewo customer inge yamunidi doctor patient relationship vave nema basics vanenge vachizivawo urapo wawo hwekushandisa mishonga yechivanhu kuti pane pambuku tinokwanisa kuti hauna ruzivo rwakakwana uwani kwaiwo uri kubata mishonga yechivanhu kutaura kwaita minista tinokutenda tivatitivatibvisirewo dzimwe nhubutsi dziri kushandisa mabasa eurapi mune zvakaipa varapi vese tive nedatabhesi ratinonyatsotozita mukutai timire takadaizo tine networking yatinenge tiripo tive tinenge tine mabasics ezvatinozivira tese sevarapi tichidzidzisana.
Takanzwawo Dr. Mangwiro achiti ivo vananyamukuta vechivanhu vanodawo rubatsiro runobva kuna vari mukurapa kwechizvino zvino mamedical staff kuitira kudzivirira kurasikirwa neupenyu kwevana. Munoti
ese ivava vana mbuya nyamukuta tingichitarisira kuti ikoko mahospital ikoko ngakuve ne department retreatment pavo nechoisi kuti kana vachienda kuti kusave nemonopoli yekuti vanongotarisa one side munosvika anapuwa mapatients ave nechoisi kuti hai handisi kuda zvemajekiseni ndikuda kuti tetisapetsi zvimwe zvinhu zvatinoti donzvo iroro vaita integrated system ishande pamwe chete zvimwe zvatinotarisira futi timinista vatigadzirisire futi ipapo.
Tanzwa minista vachiti varapi vechivanhu ivava nevarapi vechitendero vanenge vachizowanawo mukana wekudzidzira kushandisa mishina yekutora mabhipi nezvimwe zvakadaro, munotambira sei urongwa ihwohwo?
Zvinoti zvataura minista kuti vavo nadzichiremba vechivanhu vanga vachidzidza kutesta mabhipi ndozova kana kuti shuga zvakamira sei. Zvimwe zvatoti testep ahead yatato imwe donzvo ravatotiita kuti tii tivone knowledge since vanenge vachiitira nevarapi nemapatients. Saka tinoda kuti donzvo racho ravatora rakanaka tinorigadzira.
Zvii zvimwe zvamungati dai zvagadziriswa panyaya iyoyi zvinobatsira varapi venyu vechivanhu?
Kune zvakawanda zvatinotarisira kuti ngera kana chiro achibatwa mishonga iyaya pavone safe way yekuhendla mapatients zvimwe zvatinotarisira uyewo vapota vachiine use developed traditional medicine yekudzidziswa mabasics eurapi vechivanhu zvimwe zvinhu zvatotarisira nekutarisira kuti vachasvikawo pakuti vatiendesewo muzvipatara imomo by ushiji kuti kuione traditional medicine side as well as biomedical side pave nechoice pakati pemapatient yekuti kana akapinda ave nechoice yekuti handisi kuda zvemajekiseni handisi kuda traditional medicine.
Kune vari kunzi vari kuita mabasa ekurapa iwaya Sekuru Sibanda asi vasina maresinesi masangano yenyu akaita seZinata, munoti pamusoro pavo ivavo?
Ivavo vanenge vachipara mhosva vari kukanganisa vasina maresinesi kavaende vachinotokwa. Isi hatizvikurudzirewo futi wemurapi fana kuone maresinesi avo. Tine vamwe vanourapo vamwe vari kushandisa zvishuva zvimwe zvisina vasina matsamba vari kungoitira anongowanikwa amira mishonga akutoti zvandaziya gwenziri asi asina matsamba. Saka tinotarisa kuti vetmpc secancel yematraditional medical council cancel vanhu ngavange vane maresinesi emaassociation isu yedu seZinata tinotonetsikana nekuti vamwe izvozvi vanoda kungoshandisa vandoona kuti haana matsamba kasi ari kupiwa mishonga zvinova zvinhu zvinototi tinoda kuti vanhu ngavabhuye mishonga nevanhu vane ruzivo rwemishonga etmpc reassociation yako
uve munhu
masosisi ndiza duba mnenge muchitangana nemamo vavo mukuti pana ruzivo rokurapa mundofunga dzingechete
imi mune chikoro here chamunodzidzisa onhengo dzenyu
ndizina tati nechikoro chedu zvata school of traditional medicine yatinotati chidzidzisa varapwa vedu vanotora valaizizi kuti matosai tinoziva kuti uyu ane ruzivo rwakadai vachiuyiwa vachitadi kuti barefresha kose tinonge tichidiwa tiende kuma basics atora bati chida ruzivo nekuti kudzidza hakuperi kunoramba uchidzidza nguva nenguva.
Tinotenda sekuru Prince Mutandisi Vanda veZinata. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vanonokerwa nekutanga kwemakundano emwaka uno panguva iyo vePremier Soccer League vakanyarara kuti makwikwa aya anosimuka riini. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushushikana nekunonoka kwekutanga kwemakundano emwaka uno ayo vasiri kuziva kuti anosimuka riini. Vatsigiri venhabvu ava vari kuita fembera fembera kuti nhabvu iri kutanga rini sezvo pasina mashoko ari kubva kusangano rePremier Soccer League kuti nhabvu yepamusoro-soro munyika inotanga musi wani. Murairidzi weGreenfields Lloyd Mtasa anotiwo vagadzirira zvakakwana zvekuti vanonokerwa nekutanga kwemitambo iyi.
Gadziri redu iri kufamba zvakanaka, tiri kugadzirirawo mune zvakanaka kuitawo kuti zvinhu zvedu zvigone kuendeka. Tiitiwo kana tapinda imomo nyika igone kuziva kuti aiwa kuchisumbanje nekune zviri kuiti.
Asi mutauriri wePSL Muzvare Kudzaibare vataurira Studio 7 kuti sangano ravo richadzivisa pamazuva anotevera kuti makwikwi aya achatanga musi upi. Asi PSL yadzivisa kuti mutambo weCastle Challenge pakati peFC Platinum neBlower Chiefs uyo unovhura mitambo mwaka wega wega ureko musi wa11 kurume. Izvi zviri kureva kuti nhabvu munyika haisi kudzoka nechimbi chipi kusvika musi wa11 kurume wadarika. Veruzhinji vari kutarisira makundano achange akabaka moto zvichitevera kuvharwa kwemusika wekutenga nekutengesa vatambi. Asi chiri kubuda ndechekuti vese vatataura navo kusanganisira muongorori wemutambo uyu vaKudzaibere vanoti FC Platinum ndiyo iri kutora zvekare mukombe uyu.
Platinum FC ndo yandi kuona kunge iri consistent because inini kunyika yeZimbabwe maliga puraesa ndikuona kunge iyo ndiyo iri kuramba ichidzokorodza chiramba ichitamba matambiro anomeka sena. Saka inini ndoramba ndakabata Platinum FC.
Mutsigiri weyadha vaBlessing Ruona vanotiwo nenyaya yekurongeka pamwe chete nemari hapana chikwata chinosvika pa kugona kunenge kudada.
Platinum inongotora kuti bhozani maresources dzeisina vari magood players zvese vanobhadhara zvakanaka sangu vanongotora.
Platinum FC ndiyo yakatora mukombe uyu mwaka wapera mushure mekunge yapedza iri pamusoro peChicken Inn neDynamos iyo yave nemurairidzi mutsva Herbert Marowa. Asi murairidzi weManika Diamonds Jairus Tapera ane chivimbo chekuti pachapera mitambo ndivo vachakohwa pakuru kudarika zvikwata zvese zviri muPSL.
Kana tavumba chikwata chakadai munhu wese anova nechido anenge achitarisirawo kuti tive tinokohwa pakakura steret. Naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa kuitira kuti kekupesera kwegore munhu wese anenge aine rufaro.
Asi zvese izvi zviri kuuya pasina ari kuziva kuti zvikwata zvichapinda rini munhandare kurwira mukombe mukuru uyu. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti makundano aya anonoka zvekuti zuva nezuva vari kubvunzwa kuti nhabvu yacho inotanga rini. Mutsigiri weCapes United Muzvare Mesi Kudzedzereka kana kuti Mai Vale vanoti vanonokerwa nekuona magreen machine achidzicheka. Ndaka mirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndikusiya mina Gaino kumedi Saidi.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 18 Nhlolanja 2023 igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Izozana nje ukuthi abaningi once they take ama drugs and they are high. That's when beziza amandla ukuthi you know bavictimize abanye abantwana kumbe babe rough labanye abantwana.
Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kuka Wayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo.
Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphathisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathise.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-African Union Summit e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Kuhlelo abaculi bethu namhla silomculi ocula ezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umphathi wesikolo seFounders High koBulawayo unkosikazi Dorothea Moyo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye eziseduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kuka Wayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo ngomvulo owedluleyo. UWayne obekwe izolo emangcwabeni emvutshwa koBulawayo ubeneminyaka elithumi lasithupha 16. Umonakalo lo uthiye izakhamizi, ababalisi kanye labafundi behlulukelwe. Kulabanye abasola ababalisi ngodlame osolusenzakala ezikolweni, kanti njalo abanye bathi udlame lolu osoluvamile lwengezwa izidakamizwa ezithathwa ngabasakhulayo. I-Studio 7 ixoxe lombalisi omkhulu we-Founders High School, unkosikazi Dorothea Moyo, othi ziningi izizathu ezizezibangela udlame ezikolo.
Kuyabuhlungu kakhulu kwabalisi bathe ebantwaneni, hayi it was traumatic. Sibili abantwana kubathintile, kubathukulizile, especially the way afe ngayo egwazwa negelo. Kuyabuhlungu abantwana bebekhala vele from Tuesday. We never had ama lessons with them. We asked for ama counselors in the school, la outside, to give the assistance, especially to iklasi yakhe, our first form for class 41. Particularly it lost us the friend yakhe u-Arnold onguye ngathi mina ngifika kusinyo incident ngangifika embambile, so he was still alive way but amehlo eserola esethini u-Arnold embambile ngifake ishedi levesa yegqobile zam ukusoplisin automatized intana leyana bakit but sheyaza mikhansebini izakhamizi of course they will point a finger bathesikolwa kuselamthetho but this thing happens out in the community.
Akwenzakalanga besesikolo?
No, it was way out of school emgwaqweni le a-6 m sebevele sebesiya ngikhaya ngama-past 5.
Esikolo linalenzani njengababalisi ukubona ukuthi abantwana
abalwi esikolo kumbe libakhuthaza njani ukuthi bachiyane lo daba lokulwa.
Ngikuthi hayi kuba la campaigns like I anti-bullying, yes, I stand with violence. Anti-bullying, not violence, not drugs. Because sometimes they look at the abandon once they take them at drugs and they are high. That's when there's this amount of, you know, a victimized abandon and they love a rough abandon. So it's like drama campaigns, I'm a group counseling sessions, inviting abantu, even the pastor has come, our address, our local police, they lay from time to time. We have a Zokilima Labantuan. No violence, no bullying, no drugs.
Abanye bathi bona okunye okubangela ukuthi abantwana bangalaleli ukuthi kakusavunyelwa ukuthi badiscipline kumbe bachaywe, angazi ukuthi kuliqiniso yini khonoko.
Ya can extend ngoba khathesi can only talk to a child. Kwesikhathi mhlalise phansi likhulume zame ukucorrect-a a negative behavior. Omunye uyalalela. Abantwana bathese days they are not like abakudala abesithi umuntu omdala nxa ekhuluma sibili kamthatha serious. Abanye the next fun of it. Besides yile kuzeni lokhu be siyabapanisha. Abanye wena bayayenjoy-a and of course with it drawn the road. But I think sibili laphana kusachaya. Kwakuba-declare from such behavior.
Liyabesaba abantwana yini ngoba kulezi nsuku sizwa kwezinye indawo kumbe kwamanye amazwe ukuthi abantwana bayachaya ababalisi babo.
Liyabesaba. Kanti ungabona umntwana engxenye umkhuzi ubone efakwe kuyokuyi-resistance. You think twice, your life is more precious than anything. So, yeah, 100% safe with our kids.
Unkosikazi Dorothea Moyo, ngumphathi wesikolo se-Founders High, esixoxelayo kobulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ube lomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorino, emaceleni omhlangano omkhulu owe-36th Ordinary Session of the African Union Summit, oqhutshwa e-Addis Ababa kwele-Ethiopia. Etshela intatheli zindaba ngemva kwalomhlangano, umnumzana Vitorino uthe ubebonisana lomnumzana Mnangagwa ngendlela okungasizwa ngazo abokuza asebebuyela ekhaya. ELiZimbabwe likhangelele ukwamukela izizalwane zalo kusukela ngenyanga kaNhlangula, lapho amaZimbabwe exemption permits azaphelelwa khona isikhathi. Sixoxe lomnumzana Vusi Muzi Sibanda, umgcini isihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, ngalolu daba.
Akusikho into engasijabulisa magumede ngoba sibhekele ukuthi i-IOM ngabe yiyo esiza iZimbabwe, hayi ukuthi iZimbabwe isize i-IOM ngoba laba bantwana kasiko be-IOM nabantwana beZimbabwe. Siyazi ukuthi i-IOM iminyaka yonke ihlala isiza abantu akade behleli kwamanye amazwe abayizihambi ukuthi babuyele emazweni abo, ibanikeze imfundiso, ibanikeze nemadlana encane ukuthi bachase ukuthi bayoqala imisebenzi namaprojekti athile lapho abasuka khona. So sivele siyazi ukuthi ayemilizendlela elula kuleli daba ukuthi size iy'ngane zeZimbabwe ezi-afekthe ekade zinezephu ukuthi zibuyele emakhaya lezi ezinyezele ukubuyena ziyoqala zihlale kahle. Esikubhekelele kuhulumeni ukuthi ngabe yena uyenza ngempela njengohulumeni umnikazi wabantu, hayi ukuthi abe nguye osefuna ukuphaphisa ebantwini bakhe kunokuthi aphathiswe.
Likubona kungayisiyo nto entsha ayenzayo?
Akusiyo nto entsha, akusiyo nto emangalisayo, kanti futhi akusikho esikubhekelele ukuthi kusuke kuhulumeni welaseZimbabwe. Into esiyibhekelele kuhulumeni owaseZimbabwe ukuthi kunabantu asebesazi ukwenza imisebenzi eminye akade bengayazi beseZimbabwe, abanye banamabhizinisi, abanye kanti ngabantu abangenawo amakhaya, indawo zokuhlala. Besibhekelele ukubona uhulumeni esithi sesibeka umhlaba osikele abantu abasuke eSouth Africa akade bengela ndawo zokuhlala lapha eZimbabwe ukuthi uma befika sizobahlalisa ndawana thile. Kanti njalo sesibhekile iy'ngane eziphuma ezikolweni ezizophindela eZimbabwe ukuthi zingamanani angaka. Lezo y'ngane lezo sizilungiselele ukuthi njengoba abazali bazo besuke eSouth Africa sebephelele yimisebenzi, zizofika eZimbabwe zingenayo indlela yokuya esikolweni ngoba abazali abanamali. Sesibhekile ukuthi ziphuma kuziphi izigaba, salungiselele ukuthi sibamukele kulezikolo zeZimbabwe njalo sikwazi ukuthi basifunde noma bengehluleka ukuthi bakhokhe.
Umnumzana Vusu Moses Banda, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Forum South Africa, esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla kune izulu eliningi kuliviki esabelweni seningizimu yemandebeleni osekulethe ithemba kuzakhamizi lokuthola isivuno kulandela ukutsha kwezilimo emasimini. Abanye sebelima kakutsha besithi besaba ukubulawa indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Kune izulu likazamcolo kuliviki endaweni eziningi kulesi sabelo. Wase uthe izakhamizi sezilethemba lokuthola isivuno esingcono lonyaka ngemva kokutshelwa izilimo ezalini okuqala. Umnumzana Elias Dube oyisakhamuzi sensimbi eGaranyemba uthi ukuphuza ukuna kwezulu kudala umonakalo emasimini. Ngalokhu uthi sephendile njalo ukulima ukuze athole okokudla lemuli yakhe.
Komunye umnyaka ngangalima mina ngoFebruwari 21. Ngalima sibili nje abantu sebeyekele njengakhonokho badela but ngalima ngavuna ama 50 kg akwana 7. So bengungaku advisor ukuthi abalenhlanyelo nxa isimo zabo ziphilile kabasiqinisele ukulima isikhathi sesekhona. Nxa bengasoli ukulima into ezinjengomumbu. Ondumba laba kuyasiza ngoba ungalima indumba kuyakunika imbhida kukunika inkobe then suzuzo kungumunjanyana uyabulokhu uqhuba usiya phambili.
Umnumzana Thembani Sifanda owesengezana kuward 14 eKwanda South uthi langxabele sifiso sokuthi balime abaselayo inhlanyelo. Uthi njalo ngabe uhulumende uyaphanga aqedise ukwakha idamu leThulumanyange ukuze bavune lawa amanzi ezulu.
Besike salima but ilokho izilimo zethu zatsha, so manje sesifuna ukuphinda ukulima. Besicela abadala kumbe ngaba sincedisa besinike inhlanyelo esifuye nayi amanzi sesilawo sibili.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngezokulima ezansi emandebeleni umnumzana Mkhulunelwa Ndlovu ubeye ukuthi iningi lezilimo ezalinywa kuqala ikakhulu eGwanda laseBedbridge zatsha ngemva kokuswelakala kwezulu. Kusenja likomishini ne-South Peace and Reconciliation isebenzelana lomanyano wamabandla enkolo owezimbabwe Council of Churches iqhube umhlangano wamalanga amabili eGwanda labesifazane ukuze kuphunwe lamaqhinga okuvikela udlame lwezombusazwe kusiya kukhetho lwalonyaka. Unkosikazi Thandekile Sifanda olilunga lomanyano wabomama we-Women's Coalition of Zimbabwe uthi iningi labesifazane lifuna ukuphatheka kwezombusazwe liba lokwesaba ngenxa yezizathu ezithile.
Abantu babuya maybe balihlukumeza ezindlini balitshaya balithintile, so thinomama silokwesaba because sesicabanga khonokhwana okwakusenzakala kudala ubomama bethu labogogo.
Ukomishina noMakhawe Gwere uthi udlame oluqondiswe kwabesifazane kumele luphele ikakhulu ngalesi sikhathi kusiya kukhetho ukuze labo mama baphatheke kwezombangazwe.
Sifundisane ngezinye ingxenye esingazisebenzisa ukuthi singagqiba njani ukuhlukumezeka ikakhulu kwabomama abantwana ukubana singane singaqeda uhlupho lwesilalo olwe gender based violence.
Umgcini sihlalo we-National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selonare la uthi kubalulekile ukuthi kuvikelwe udlame oluqondiswe kwabesifazana ngesikhathi sokhetho ukuze labo baphatheke bekhululekile. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Albert Ncube ngohlelo lwakhe olusitshela ngokwenzakala emaphandleni. Okwamanje usithandekile Mhlanga ulandela ngohlelo lwabesifazane.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana ubuhle benkosi Ngwenya, yena oziphilisa ngokudobha izibi njalo ekunhlanganiso ye West Pickers Association. Usichasisela ngomsebenzi wakhe.
I-West Picking lami yi-source of livelihood yami engiyenzayo since eZimbabwe njengoba vele imisebenzi ihluphi ngekho imisebenzi. Kwepicking siyahlangana nama challenges ashiyeneyo. Siyahlangana lokuyeyiswa, lokuthethiswa, ukuthi nxa seziwe sipicking abanye bakuthetha nje ukuthi ngenye ukwana ngikhanda mbinjani. Kodwa ukuphila siyaphila. Konoko nje ukuthi basikela imali ezidakiweyo, besifisa ukuthi nje ngabe kuyayenza basihlanganisela kulathi sibanike ezethu izikhalazo zethu. Ukuthi naye besifisa ukuthi besithengile ngemali engaka. Isikhathi sonke lesi sisadobha thina besingakwazi ukuthi lanxa sidobha kule minye imithetho thile thile esiyabe siyiphambanisa. Anti council ifithi council yathi izibi zonke zakobulawayo ngezikafithi council. West picking is illegal, ayikho emthethweni west picking. Ngingathayisana lomunye nje kobophumlanothi laphana ugogo fike emthathele isaka lakhe lamaplasi ukhanye ugogo behambe evula amabhimu ebhodi evula amabhimu ethatha kuthathayo. Sebembona isethwele isaka seligcwele baye bemthathela isaka lelane lamaplastiki bathi wona gogo abanye ugogo bayaloya ekhaya lokhu bhizi uphambanisana lemisebenzi yethu lapha etown. Ngokunye okubuhlungu angithi ngoba kundikhwaphana ugogo lanayedobha ukhangelela ukuthi lami kumbe zathini lakuthiwe abantwana kumbe nzabhadala irenti ngoba imali e-west iyabhadala irenti iyabhadala i-fees. Nxa uvele uzironka kuhle kuhle ziyayenza into ezishiyeneyo. Bathi gogo kayiloya ekhaya bona kodwa bezifuna zalezi zibi. Bona basemsebenzini ugogo kasebenzi kodwa nazama ukuthi aphile khwapha ezibini kodwa bamtheli ukuthi kayiloya ekhaya kubuhlungu kaye.
Ngezinye indlela kutho ukuthi liyabathola bonke abantu abaleminyaka etshiyeneyo abasebenza khonapho ukuthi lize libone ugogo semdala ukuthi ngabe uyaziphumulela.
Ku-West picking vele kule age zonke. Even ugogo le-20 something ukhona, even ole-100 and something ukhona.
Kahle kahle imali liyithola njani lapha lingadobha lezi zibi?
Imali siyithola so kungeke senxa udobha ama-plastics and i-plastic u-trigger uyathenga i-plastic okuthiwa yi-PP nokuthiwa yi-HD. Ungadobha lezi uyathengisa i-trigger. U-trigger kuthiwa usanegotiate i-price. Isikhathi sonke lesuke sithi 39 cents a kg. Kuyadoja izigrepha kuyahanjiswa esigrephe yad 10 cents amazenge 20 cents insimbi. Kusiya ngokuthi yiziphi insimbi zakhona bazihlukanise ngokuthi zininja yiwuphi umhlobo wensimbi. Bayathenga iphethi abanye lokho iy'gubhu zama-drinks lawo bane-price yabo. So ukuthengisa yabuthengisela different companies abantu bathatha into ezishiyeneyo.
Siyabona ukuthi inhlanganiso yeMatabeleland Human Rights Institute yalincedisa ukuthi kube lenhlanganiso eye-West Pickers Association. Ungathi lokhu kuyaphathisa yini umsebenzi wenu?
Laba bantu basuka basivula amehlo sasingakwazi ngumsebenzi sasikade yakwenza nje ukuthi ungabulindela isawudo kubaba kumbe ulindela ezinye izinto ezincane ncane anti. Kodwa abantu laba basitshengisa ukuthi hhayi okwenikwenzayo lani liyacontributa kwi-economy yeZimbabwe. Sasingakwazi thina anti bona basuka basike ukuthi hhayi kele kufanele ukuthi ubhale phansi phela konke okuthengisayo. Nesikhathi esinjenje sokungaba beninyanga siyaphela ubusubona ukuthi okuyikho okuhambelayo uyibuyini njalo lapha ngizaspenda okungaka lami ngifezi yayimathibenza i-Institute of Human Rights ifule ingqondo. Engingakutshela abalaleli ukuthi singathini umsebenzi kawukho. Dobha lawo kakodwa lokhu dobha ukuthelele la uthengise impilo iqhubekele phambili. Thina abanye nge-West Lay my sister sikhalela ukuthi ingathi bazasikhombela ngomunye umnyaka bathi nampano business woman ye-West kumbe bazasebenzisa kithi sesirecycla thina senza ama-dishi senza everything ye-West Lay.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Buhle Benkosi Ngwenya ophila ngokudobha izibi ebesixoxa layo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Sibonga uSithandekile Mhlanga ngohlelo lwabesifazane namhla abexoxa lo Buhle Benkosi Ngwenya. Sokulandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lo Chris Gande.
Ali ngali lichona njani izulukandaba siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi
sawubona msakazi sawubona Buti Gande salibonani balaleli be Studio 7
ungasela ukuthi imbiko ethi kulomkhakha omutsha we-coronavirus osuqhamukile ukubona njani lokho
ngiyabonga umbuzo wakho Buti Gande umkhakha omutsha lo we-subvariant XBB.1.5 umkhakha osusihlasele kwakathesi lapha e-Africa kukhanya ungikhona ufika kodwa kwamanye amazwe ubusumemethekile okuzwayo siyabona ukuthi bathwele nzima e-China ngale kungakho ke sisihlaselwe vele khonkwana esasikwenza we-social distancing ukusanitizer wonke nje amanyathelo esasiwathatha ukuze sivikele umkhuhlane we-COVID-19 kusamele siwabuyelele kwakathesi ngoba sesihlaselwe lingakhumbula kahle ngo-2020 kwathi uqala ngabo-January February kuvele sokukhanya ukuthi ususondela umkhuhlane kithi kwathi kusiyachaya o-March wahle wamemetheka so siyacela kakhulu balaleli be-Studio 7 ukuthi sizivikeleni kulo umkhuhlane
ele-China ngelinye lamazwe ukuthiwa lilabantu abaningi kakhulu abahlatshwa ijekiseni yokwenqabela kumbe yokuthundubeza ubukhali be-COVID-19 manje pho kuthiweni
inani labantu abahlatshwayo e-Africa jikelele nxa sesibambanisa amazwe wonke angiboni ukuthi ledlula kumbe ngithi mina 30% kodwa abantu be-Africa noma babehlaselwe yi-COVID nga ukungahlatshwa kwakubulala ama-Africans vele kwakumele kwaqede du njalo Buti Gande mina ngihlala ngizibuza ukuthi sahlaba sa-boost senza yonke into kanti i-COVID yona ichene ngabe leminye imikhuhlane olinxa uhlatshiwe usala ungavikelekanga yiyo amaqiniso engithi mina kumele siwatshelane sazi ukuthi sime ngabi siyangabi ukuthi nxa mina ngihlatshiwe ngithi sengisuka ngisiya kwelinye ilizwe kuthiwa kuya le PCR certificate hayi akusahambelani kumele ngiproduce i-certificate yami se-COVID se-vaccination ngitsho ukuthi hayi mina hayi ngivikelekile njalo akumelanga ngikhangelele ukuthi ngigule mina ngivikelekile asazi njalo engxenye abezempilo impila kahle babangasitshela ngcono bengacashi ngomunye labo ngoba nangizwe becasha ngomunye bekhuluma ngokuthi severe illness and hospitalization ayi ba lokho bakukhuluma nje ngoba bakukhuluma ngenxa ukuthi mina abantu embasizayo lakhathes ababanje iwona lomkhakha omusha lo ngabantu abavaccinatwayo abagcweleyo uthola umuntu esifa ngegciwane ubusuzubuza ukuthi kanti kuhamba kanjani singenza kanjalo kuzasisiza sonkeni nje ukuthi ngoba i-COVID njengoba sibona thina besicawa ukuthi siphelile kodwa siyabona ukuthi siqalile futhi thina bese sijwayele kathesi bese sihlangana sixhawulane sizihlekele sihlale ndawonye sidle ndawonye into ade singayenzi iminyaka empili edluleyo ngoba besichaya i-social distancing kathesi asisakwenzi ukwehlukana omunye ahlale khatshana lapha omunye ahlale la umuntu vele ongabona kunika indololwane uyabona ngathi hayi umuntu lo kambingeleli kahle yabo kodwa ke kuyinto eyikuthi ibisiyi-new normal ngesikhiwa ade siyiphile eminyakeni emibili lengxenye edlulileyo so asiphumelane negcekeni silwise isithalesi sibone ukuthi siyangaphi nxa kuwukuthi kumbe sokule jova omutsha ohambelana nomkhakha omutsha kumele sitshelwe nxa sesitsheliwe kanjalo kumele kube lesiqiniseko lakho ukuthi uma ngikunika umjovo lo uzavikeleka hhayi ukuthi hhayi engxenye uzavikeleka kumbe awuzuvikeleke kodwa hhayi abanye bayavikeleka asikho esikwaziyo thina ngemjovo Jehova sisiye esikolo abantwana babe Jehova nxa bezalwa be Jehova ngezinyanga zabo nezale eminyaka yabo nxa banga Jehova uyabungasela indaba lokuthi nxa esiye esikolo khona ngale umuntu azahlala duzane laye ujovile kumbe ka Jehova ngoba uyakwazi ukuthi umntana akho uvikeleke iCovid ke yona indaba kungani ingela siqiniseko leso sokuthi hayi nxa ungahlaba umjovo womkhakha lo hayi usu right way
lo ke bekungumnumzana Vangi Malaba ingcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi ebesiqoqa laye uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Siziphethe ngohlelo abaculi bethu. Namhla sihamba lomculi wegospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana ephethe amasingle akhe asanda kuwethula. Untungameli Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Ngibingelele emsakazweni mphathi, ngibingelele labalalele ekhaya. Ngokuzalwa ngizalwa eCholocho esigabeni seMakonekazini, ngokuhlala manje ngiselupane esigabeni seThebethebe. Okwamanje ngilamasingle track angu-2 ngaphansi kwaMpakatshana Gospel Music. Eyokuqala Indlela Zakho, esibili Ukukhuleka. Kube sesiba nezimbili esingaphansi kwegrupu ebizwa ngokuthi Isilangazelelo Sezulu, lapho engicula khona no-Oscar Gatheli.
Abafuna ukuxhumana lawe kumbe ukuthenga umculo wakho bakuthola ngaphi?
Abangabe befuna izingoma bengangithinta kulezi inamba 062-851-1598. Ngizoyiphinda njalo 062-851-1598. Le ibengalibali ukufaka ikhodi ise-South Africa okwamanje. Eyesibili bazothinta uSenziwe Chuma ongumaneja wami. Le inamba eyasekhaya
0786423211. Abalandeli ubatshela waphamasa.
Kubalandeli emakhaya ngidlulisa ukubonga kuwo konke abasixhasa ngakho, bengaphela amandla beqhubeke besixhasa njalo. Sizahlala sibahlonipha ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Ntungamili namhla ubesiphathele umculi wezokholo iGospel uSikhanyisile Ncube Mpakatshana. Singakahlukani izihlobo nansi njalo inhloko zendaba zanamhla. Umphathi wesikolo seFounders High kobulawayo uthi abantwana besikolo sakhe lezinye seduzane basele behlukumezekile ngemva kokugwazwa lokufa kukaWayne Ndlovu obengomunye wabafundi balesi sikolo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla ubelomhlangano lomqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, umnumzana Antonio Vitorini emaceleni omhlangano omkhulu we-Africa Union Summit e-Ethiopia. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu kwanamhla sokwanele. Olivalelisayo yimi owena uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.